kwa majonga zivi kwa utani pefasti zicha teka mbozona tukuta kwa mungu kita kuti wana wana kuzimba wana wana kuzimaizwa it's not something new tukataka wana chichitu kwa pangwa ya mgabe munu wese ayatumizwa sikuta hadi la mgabe ayizimba munu wese ayatumizwa sikuta hadi la jenda ya mgabe ayizimba kuchakanta ayo mnangagwa wakana wakato mbozimba so apala kita kwa chichita kakilu kuona ndrungu wana sikuti we are poised for a repetition of 2017 scenario apala kwa chichu kenda tuwa maitendele la kipanju wa imo chete asi ya leo kwa nisekuti ya leo alo tamutinganyo la daya 2013 mkoma jonga aisi unyaya zanu PF inyaya inika ya Zimbabwe wanawe Zimbabwe wakaya nisa u referendum 2013 kuvote la bumbiro izayo la kinawe tika uile la kwa kutiki izili mkosele wa tuku kunda so aisi unyaya zanu PF inyaya kumira kama principles edu sewanu sewanu ya Zimbabwe kuti aiwa nataka uile la mconstitution nga zio ambe ziri ipo zio ondo zao wacha zio ita haro but parizio isiso wanawe Zimbabwe focus yedu ilipa constitution hati goni kushinja constitution kuti benefite munu mwe
tizgeku na watongo gara watu gara
msangana mwezi maka kama cha gara mwisha mwisha ite enzi mwisha ito wanetengereka kandwa kwa terebi mwisha ura hivu mwamchango mwampo yebate wajiki ba kivino shora shora poda wakaitwa na wajiki wazo kuenda wakita ura kama tande mtande kiti iwa wakiki izana ne 2030 wasawa kutuwa mna kwa mwawaye ndi nura kutuwa kutu awasifire mekeja umpire mtemole zantie kune makomiti za amelitwa masenzi wa komiti hiko kwa wanafana kutawa nyayadu hao hiko kwa kana wali mwumwe zantie karenga tiri kutulawayo kwa kwa vizu nishe niwe na eku 2030 wangeza wayepo ya isana kumbunda wasitawula wasipopota kwa konferensi ya kati ya ipapo kwa vizunga watiza kutumu yuwa ati inda ziwe zimeziwa ni zamkiyo
wakura wane pani warukutu ramba nyaye referendum kutikana bumbire mtemo rawanduzwa rifani wenda kuwa nuku referendum ya muri kutawurai munoti
noo zinone sakana wakani wa joina zani pia mkoma joka anda kambo kudza ya kutu unda kini wa joina zikure hausha kwa nisi kuchanisa dako wega ono mira kudzikwa zi kutawura mwesha wazi ziyara kutu bumbire mtemo kutu rawanduzwe especially that section iyo bati hindi ku referendum nekuti chinhu chikuru ichi is a very critical section ebumbiro remutemo inofanira kuti iwiriranwe nevana vezimbabwe ndosekutanga chechipiri vanhu vezanu PF vakuita mistake kufunga chekuti they own the constitution and they think kuti ndovakufanira kudecidira vana vese vezimbabwe kuti ngadzoketera mundangagwa handizvo
regai tizwe kuna vatongogara vatongogara nyaya yekurambwa kwereferendum kana bumbiro remutemo rawandudzwa hakusi kuchikora here kodzero dzevana vezimbabwe
zvakanaka chaizvo kana bumbiro remutemo richibvumidza kuti kune mamwe maprovisions anokwanisa kuchinjwa pasina kuendwa kureferendum zvinoreva kuti hapana kutyorwa kwemutemo kana pari sepanotikana pazvichingwa constitution apasaspendwa maelection panofanira kuendwa kureferendum ndisaka magweta ari kwezi mukuoputen vanongononongedza kuti section yakati yeconstitution ikuti zvamuzika maparlamendi anenzedu anozvikuseka vanhu vanokwanisa kungoti kusaspenda maelections kana vabvumirana koreva kuendwa pareferendum
wakuraone
ndinakuudza mukoma ava kuti aiwazve kana ini mangoti ngatiwedzere kusvika 2030 matoesa extensionika because bumbiro remutemo rinoti 5 years kana mauda kukumbira kuti ngatiwedzere 2030 that's an extension yetemu yemunhu which is not allowed by the constitution ino inonzi ngatiende kureferendum asi kuti vanoziva havo kuti vakaenda kureferendum vanondodyiwa nokuti ivo maomuzi ari PF mune vazhinji 98% vanhu vaizvebesa havadi term extension that's why vakaenda kuvavhoida kuenda kureferendum masa vangu pedzisira ndeyekuudza vana vezimbabwe mukoma jonga kuti nhau ya 2030 kuti vave zanu PF haisi nhau yavo yezanu PF kana iyo vane hondo dzavo tavasiyira hondo dzavo zanu PF they don't own this country munangagwa don't own this country kana temu yake yapera anofanira kubva kupinde mumwe
vatongogara tipende chirongwa shoko ramungasiyira vana vezimbabwe
zvamira kusiya vana vezimbabwe ndezvekuti zanu PF ine kugatikana nine runyararo nyaya ye2030 inyaya ichati yasvika kana kuparamendi ichiri nyaya ichiri kutaura kuzanu PF avo vari kutaurawo vari kune mamwe mapato vari kungohakira nyaya ichiri mumba hapana kana government gazeti yati yaitwa kungohakira hakirawo kunongoitikowo sevanhu vasisina baba sevanhu vasina mutungamiriri chewanhu vamupolitical wilderness chewanhu vasina genesi. Thank you.
Regai ndipe vakurawo nemukana wekupindura vakurawo.
That's being shallow and myopic, Nkomajonga. You don't need a political party kuti uzive kuti constitution yeZimbabwe iri kudini. You don't need a political party kuti uzive kuti vamunakanzatenawo yatera. Haudi party kuti uzive izvozvo.